Mangwanana akanaka vateereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wemuvhuro Gunyana 3, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprograms atakasainirana, maprojects atakasainirana neChina ane mari inoita kumabhiriyoni. Saka maprojects iwawo ndoavaendera futi kuti vatinonyatsomagadzisa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopinda musangano weForum on China Africa Cooperation kuBeijing nhasi. Nengo yebato ravo vaKindness Paradza vachiti musangano uyu wakakosha zvikuru.
Ukatarira kana kuvakwa kweParliament 100 million yazvipereki zvega zvega zvaizvi vauye vazoita mabhizinesi muno muZimbabwe.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petzai Ruhanya vanoti hapana chinobuda kumusangano wekuChina uyu.
Vangonzi vari kurishenge, saka ngavamirire kuzopiwa mari dzavo. Ende vari kutaura kuti vamwe ngavamirire maybe for 5 months dziri kuteera ndo pachabuda mari dzavo, which is not fair. Because vataura kurishenjaka tinofanira kunge vatogadzirira kudini tikwane retention package yavo.
Vamwe vashandi vemigodhi vanodarika mazana masere vogumurwa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kupinda mumusangano weForum on China Africa Cooperation kuBeijing. VaMnangagwa vakasvika munyika ine zuro. Mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vari kutarisirwawo kuudza gungano iri nhasi kuti China iri kuda kupa Africa zvikwereti zvemari yerubatsiro zvakawanda. Pakapedzisira kuitwa musangano wakadai muna 2015, China yakati yaida kubatsira Africa nemari inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu. Asi iko zvino mari iri kuenda kuAfrica yange yatidzikirei pagore kubva pamabhiriyoni matatu nezviuru mazana mana, kana kuti 3.4 billion muna 2013 kusvika pamabhiriyoni matatu nechiuru zana chimwe chete, kana kuti 3.1 billion gore rapera. Nyaya iri kuita kuti mari iderere inonzi nevamwe vanoona nezveupfumi nematongerwo enyika iri ku konzerwa nekutadza kubhadhara zvikwereti kwedzimwe nyika dzemuAfrica uye nyaya yeuori. China ine mabasa akati wandei airi kuita muZimbabwe, kunyange hazvo vamwe vari kuti Zimbabwe haina zvakawanda zvairi kuwana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzemuAfrica. China pari zvino iri kutarisirwa kusimudzira nhandare yeVictoria Falls yendege uye kugadzirawo rimwe gwenya remagetsi reCaribbean South. VaMnangagwa vari kutarisirwawo kuita musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi panopera musangano uri kuitwa nevamwe vatungamiri vemuAfrica uhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yebato reZANU PF yakasarudzwa kumirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza.
Musangano wakakosha zvikuru nokuti purezidendi wedu vaMnangagwa vari kunosangana nemukuru weChina. Vapedza kusangana nemukuru weChina vachasanganazve nemamwe mapurezidendi emuno muAfrica vachitaura nezvekudyidzana kwenyika idzi. Uchiri kurangarira here kuti isu tine mamwe maprograms atakasainirana, maprojects atakasainirana neChina ane mari inoita kumabhiriyoni. Saka maprojects iwawo ndoavaendera futi kuti vatinonyatsomagadzisa zvakanaka, kuitira kuti kana zvakutanga kufamba muno muZimbabwe zvinhu zvedu zvinyatsoita zvakanaka.
Tiri kuonawo vaMnangagwa ndivo mumwe wevatungamiri vashoma shoma vari kukwanisa kunge vachitaura ivo nemutungamiri wenyika yeChina. Izvi zvakakosha zvakadii titarisa ukama hweZimbabwe neChina?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vaMnangagwa vakaenda kunotrainwa kakuma 1960 China. Saka vakaramba vakabatana neChina kusvikira nanhasi. Ende pavakapindawo pachinzvimbo, China yakabva yaona kuti aicho uyu ndiye munhu watinokwanisa kushanda naye zvakanaka. Ende Zimbabwe ndingangoti muchirungu iri strategic for China, muno Southern Africa. Saka ine zvakawanda, China ine zvakawanda zvari kuda muZimbabwe, and isu kune zvakawanda zvatiri kuda kuChina. Saka tiri kudzidzana zvakanakisisa zvekutoti uchaona iye zvino patanga temu yavamunangagwa SITV kuti zvinhu zvichachinja munyika munomu.
Asika vamwe vaparadza vari kuti Zimbabwe hapana zvakanyanya zvairi kunyanyo wana kubva kuChina nekuti pane makore pachingonzi pari kusainwa anonzi mamega deals asi pasina zviri kunyatsobuda zvinobatika.
Pane vanhu vari kungotaura kaiye zvino uri kuziva here kuti vekuChina vakagadzira magetsi inonzi Kariba South ende magetsi iye zvine zvatisina load shedding muZimbabwe. Vanhu vanenge vachitaura iye zvino izvi kuhwange chatine maChina vari kugadzira hwange iye zvino izvi. Kuti vachite kuti magetsi azare muno munyika vanhu vane rumbenipo vanenge vachida kungotaura and asi isu zvinhu zvichifamba handi wakanzi vamunangagwa vachiti vanhu vanongomukura isu tichifamba tichienda ndowaimire.
Chiri kutaurwawo nevamwe vaparadza inyaya yekuti varinge vari kuti panenge paita huori wekuti dzimwe nguva mari dzacho dzikauya kubva kuChina hadzizonyatsoshandiswe zvakanaka zvinovazopa kuti zvinhu zvinetse.
Hakuna nyaya yehuroi ndauori. Ndakudza kare kuti pane vanhu vasingadi kuti Zimbabwe ibudirire. Pane vanhu vano rumengo ndizanupi yetiri kutonga. Pane vanhu vanoda kuti Zimbabwe irambe ichitambura cheche iri pamasanctions yeamerica. Iye zvino handiri kuona tikaiwana zvatinowana kubva kuChina vapane vamwe vasingatofari kuti nyika iri kubudirira kwatiri kuita. Zvino ivo vanhu ivo vatiri navo isusatiri kuendera mberi cheche.
Vachitaurawo kuChina vamunangagwa vakati aiwa Zimbabwe haifaniri kuramba ichingochema nenyaya yezvirangwe iri kuda kuramba ichifambira mberi munoti kudini mashoko awaya.
Zvakatoona vaenda kuChina ndo zvakanaka iye zvino izvi hatichada kuchema takuti tida kuwana masolutions edu isusu muno munyika tine maminerals akawandisa iye zvino unodzwa tine madhiri nemarussians tine madhiri nekucyprus nenyaya yeplatinum tine gold rakawandisa muno. Saka zvio zvatira kuda kuti no ngatishandisa zvinhu zvedu zviri muno sezvino izvi tiri kurima hatina kana nzara muno takavhara chibage matrade esa azvara chibage ezvino hatina kana nzara. Saka takuda kutoexporta chimwe chibage ezvino kuti tiende kune dzimwe nyika tichitengesera dzimwe nyika. Saka takuti aiwa masanctions angangovepo kana achida kuramba achiita masanctions ndita kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti muchiri kutoti basi masanctions iwayo.
Nhengo yeZANUPF yakasarudzwa kumirira makonde mudare reparamende vakaindines paradza vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pete Seruhanya avari kudzidzisa kuUniversity of Johannesburg, South Africa.
Zimbabwe yane nguva ichiti hauchamwarwayo nechina. Vanhu vekuchina vanotouya kuvevaka matakishopu muZimbabwe vachitotengese sadza muZimbabwe isusu tichaziva kuti vanhu vemuchina vauye kuzoita partnership nemaprivate companies emuZimbabwe kugadzira zvinhu zvakafanana nemigwagwa, kugadzira zvinhu zvakavaka kana kuinvesta vachiita maindustries munyika nokuprovida foreign direct investment. So izvezvi vamunangagwa vaenda kuchina havana kana hurumende yavati vafoma hatifungi kuti China ingangopa Zimbabwe mari nezvekuti kwai takandoita uchamwarwo kuhondo kuya kuaiwa inoda mabenefits kuti kana ikainvesta mari yayo mari yayo inochengeterwa zvakadi. Munyika mune rule of law here, munyika mune hamuna corruption here zvokubva izvo. So tane nguva tane makore tingotaura mamega bills aya akambotaurwa munazi akambotaurwa mugaba achangohwina muna 2039 zimaseti yaipozita yavechitanga ya hapana takabuda. Saka tinototenda dzamwa dzasirakepenzi hatingabvumi kuti kwai nekuti vaenda kuchimiting chikwachaane zvinhu vakaenda kuzvimamiting yechina zvakawandisa makore nemakore akawandisa hapana takabuda.
Asika vatsigiri vavamunangagwa vari kuti aiwa kwakagadzirwa wani gwenya remagetsi kukariba uko uye vari kugadzira mamagetsi kuhwange uko nekudaro pane chouviri chiri kubuda.
Chikwereti chakavakapa Zimbabwe chiya kuti magetsi agadzirwa handi vakati pachikwereti gwenya ramunotaura chikwereti chakapuwa Zimbabwe mukatarira kana kuvakwa kwepalamende 100 million ya zvikwereti zvega zvega zviyaizvi vauye vazoita mabhizinesi muno muZimbabwe vouya vaita mabhizinesi nokuvaka mainfrastructure akafanana nemugwagwa weBed Bridge Round Road ya vouya voita investment yavo. Hakuna kuti Zimbabwe nengoti vachipiwa zvikwereti nokuda vanhu yauzinje vanhu vaye vaita mabhizinesi avo voita value for money yavo vachibhenefita vachibatana navana vamuZimbabwe vachibatana nemakambani emuZimbabwe nemabhizinesi emuZimbabwe voisa mari yavo muZimbabwe vadaro toona kuti hapaita ukama chaihwo chaihwo kana kuti tinazoona kuti hashuwa China ari kuya kuinvesta muZimbabwe. Raite zvayakaita muna Ethiopia. Muna Ethiopia vakainvesta munyaya dzerailway
matoni mablet train era mwane zamu chanisa panga chikamira chazima blet train vachiti zvitiki vanoita management kunana Morocco kune management zvanoita kunana nana Tunisia industrialization kauyo yacho izvizvi nechitsvambidi kunyatsine machinese nokuti zvoiva zvokutikasadza munana Harare Street nokunana Kagui Street vachitikasadza vachitengesa zvimapati zvemota zvima second hand parts nokutendesa mvura vanotendesa mvura padhuze nepaherald house apo muharare machinese zvima second hand majoji zvinondika vanotendesa mvura zvino madhobho zvinangatadza kugadzira mvura itendesa
ko chii chinopa kuti nyika dzakaita sana Zimbabwe dzisaririre panyaya dzebudiriro asi nyika dzakaita sana Ethiopia dzichidyidzana nechina yacho dzichiwana chouviri
utungamiri huripo huri utungamiri hwechikwadi here kana utungamiri hwechitoti vamugati vangaona utungamiri hwanga huchingoonekwa kuti utungamiri hwavo hauna kumira zvakanaka asi vanhu vezvano vachingeita izvizvi vari kutaura munangagwa kuti zvichauya zvakazenda kukuruswa vadzivi vanuna November gore rapera nyaya iripo ndeyekuti muzimbabwe mune vanhu vane entitlement yokuita sekuti nyika chikambani chavo chekutoti isisu kambani yedu tirikakonewa kana takona hatine nayo asi chinhu chikuru chinoita kuti muzimbabwe musaitwa investment inyaya yechitsotsi inyaya yecorruption so muchina munoitwa investment china ine economic growth and economic growth yechina mukatara maparasitals akafanana nana visa akafanana nana netwana aya magavet parasitals ndeanenge aita profit nekuti muchina kana ukaba ukaita corruption unotongerwa rufu mujeri zvino muzano kana vakatongera rufu mujeri zvani yatobroka akakusina pati china unofira mujeri get by any kana ukaita corruption but Zimbabwe ndezvepamuromo yatika corruption
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari parunare kujohannesburg South Africa. Vakuru verimwe sangano revashandi vemigodhi renational mining workers union of Zimbabwe nhasi vari kutarisirwa kuita musangano nevakuru vakuru vekambani yemetalon corporation kuti vazeye nyaya yekumiswa mabasa kwevamwe vashandi vanosvika mazana masere. Kambani iyi inochera goridhe uye ine makambani anoti Shamva, Red Wing, How Mine uye Mazoe Mine. Mutungamiri wesangano revashandi vemugodhi renational mine workers union of Zimbabwe Vandodana Stole vaudza Studio 7 kuti zvaitwa zvekumisa vashandi izvi hazvisi pamutemo sezvo vashandi vazhinji vanga vave nemwedzi mitanhatu kana kutodarika vasina kana kupuwa mari dzavo dzemihoro. Vastole vati vakatadza kutaurirana nezvenyaya iyi vanogona kuguma voenda kumatare. Katinzwe hurukuro yavaita natanonoka wande westudio 7.
Ya kune maminers ari kunzi ari kuretrenchewa anobata nzira Shamva, How Mine, Magold Mine. Ichangoinawo vatongopuwa maningirikini maletters eretrenchment chaku kuretrenchai. Saka tatatoita kuti reason yacho ndeyei. Ya anotete be on ground tisvike kutingoti. Konzero ndichei. Dzozvawo mamaini iwayo angasiri kuoperatawo zvakanaka. Patanga chioperata but vangoti all of a sudden. Saka haita hwesi kuti chii chiri kuitika.
Saka havana kupa chikonzero chekuti sei vachimiswa basa?
Havana chikonzero because vamwe vacho vanga kugara vane ma 6 months mabacklog avo vasina kubhadha kwamasalaries avo. Saka reason yavo ndeyekuti kambani haisiko maninge maina haasiko operata zvakanaka. Ndo mareasons avari kupa.
Tiri kutaura pamusoro pevanhu vangasvika namba yakadini?
Vanhu vakawanda because tikatarisa sekushamba kune vanhu vanosvika maybe 200 then How Mine I'm not sure but pane vanhu vakawanda nedzo vanogona kunge vari over 400 ofisi ma all in all kavanhu vandi kufungidza kuti vada kudistrenchewa ka vanogona kunge vari 800 almost 800 ivanhu vari kunzi vada kuretrenchewa because mine ose iwayo atoda kuretrencha egold.
Pane
vanhu vakati wandei chaizvo.
Pane zvambotaurwa pamusoro penyaya dzemari yavo yavasina kupiwa.
Vangonzi vari kuretrencha saka ngavamirire kuzopiwa mari dzavo and havari kutaura kuti vamwe ngavamirire maybe for 5 months dziri kutevera ndo pachabuda mari dzavo which is not fair because vada kuretrencha ka unofanira kunge vatogadzirira kudini kupiwa vanhu retrenchment package yavo tani kuti munhu ane backlog kudhara ana kuora kubva kumasure iwavo ndaa kuretrencha oretrencha zvekare hauna mari yacho kuvapa ipapo which is not fair.
Zvino sangano renyu rafunga kuti richazvifambisa sei?
Inini from mangwana I will send someone on ground kuti tokonfronta manhiri madirectors iwayo vanotozipa information yakafana kuti chii chiri kuitika because vangu tijuma vatangozviona paweekend pakuti kuvanawa zvavatonhingirika zvavatomisa vanhu kana kuna vanhu vatipuwa masamba kudaro
pane vamwe here vashandi vasvika kwamuri nenyaya iyi
pane vatataura navo pane vatakomuniketa navo vatoti konfronta vakatiudza kuti nokune nyaya yakadai iri kuitika saka we are going there
saka munoona sekuti pane imwe nzira here yokuti mabasa avo asamiswa
ya because as you know ka kana vanhu vakambani chida kuretrencha haitangi nekungoretrencha ka inotanga yataura nevashandi because retrenchment inonegoshietwa ka mogara pasi nevashandi motaura kuti no basa redu hachafambi zvakanaka maybe takumbonhiri takumboshanda kana kuti ma2 weeks musati maretrencha itewee kuri avoid uche retrenchment ndozviri pamutemo hamungotangi nekuti tangoretrencha all of a sudden mofanira kutsvaga maways ekuavoida that retrenchment than kuti tinongomuka kupeni chiti kwai tatoretrencha yep negotiate space toona kuti sure zvinhu zviri kukuremerai kana kuti mongomuka kupeni chiti taretrencha
kune kumwe here kwamuchaenda nechinyunyuto chenyu kana musina kuwirirana nevaridzi vemigodhi
ya isu tikataura navo on ground zvikaramba kureva kuti nyaya tinoita kutoesa munhengerekeni tinoita kutoesa kulabor tetotosungisani kana tatadza kutaurana titawirirani
mutungamiri werimwe sangano revashandi vemigodhi renational mine workers union of zimbabwe vandodana stole vari parunhare kuzvishavane natanonoka wande westudio 7 Mutumbi waambassador Trudy Stevenson avo vakashaya kuSenegal uri kutarisirwa kusvika munyika nhasi. Amai Stevenson ndivo vaimirira Zimbabwe kuSenegal neGambia. Mwanakomana wavo Graham audza Studio 7 kuti amai Stevenson vachaonekana nevanhu nemusi wechishanu. Vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vakaungana pakereke yeOur Lady of the Wayside Catholic Church kuMount Pleasant muHarare kutanga na10 mangwanani. Amai Stevenson vakamboita nhengo yedare reparamende munzvimbo iyi uye vakambodzidzisawo paArundel muHarare. Vakasarudzwa kumirira Zimbabwe kuSenegal muna 2010 panguva yehurumende yemubatanidzwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri webato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakuraone chihwai.
Isu seMDC tinoti vatsigiri vedu vese deyo zvaikwanisika vane nguva vakwanisa kuenda kundochema mai Trudy Stevenson. Mai Trudy Stevenson takasevenza navo kuMDC zvakanaka chose vakatika vakazodomwa nemusangano weMDC kuti vandoita ambassador kuSenegal panguva yekuembata wehurumende yemubatanidzwa. Saka nokudaro tinoona sokuti zvingava chinhu chakanaka kupa muenekedzo wakanaka wokuna mai Trudy Stevenson. So umwe wedu watakasevenza navo samai veduwo vatakasevenza navo panguva iyoyo pane zvakazoitika zvogona kunge zvakazoitika wazvo asi tinovaremekedza seumwe wedu watakatanga naye chirongwa cheMDC kusvika pamazuva anoiaya.
Mungati ainge ari munhu akaita sei?
Isu tichiona mai Trudy Stevenson tinorangarira tichirwa navo hondo dzakati wandei. Munhu akandokwana anga achifambidzana nevanhu angasina rusarura angachikwanisa kushanda nevanhu panguva dzose dzose kana kuti paproject yoga yoga yanga ichiitwa muMDC. Saka mai Trudy Stevenson kwatiri munhu tomutora tovatora samai vedu vanga varivo munhu anga achikwanisa kugaidha vechidiki achigaidhavo vamwe vamacomrades mukati memusangano weMDC. Saka ichoyo zvoga izvozvo zvokudzama kubatanidza vanhu nokushanda nevanhu zvakanaka zvisinei nerudzi gwomunhu. Zvinhu zvinotisunungura zvinotirwadza nhasi pakurasirwa wataita namai Trudy Stevenson, munhu watakashanda naye, munhu anozikamwa chero nechana chitoko, munhu anozikamwa chero kumaruzevha muZimbabwe nemunhu wese kuti ndo munhu akanga zvivakanga vari vevamwe vachena vakanga vachishanda nevanhu vatema kana kuti vanga vachishanda zvakasimbarara muMDC.
Tiri kuona kuti vakasarudzwa namuzvinafundo Welshman Ncube kuti vamiririre bato muhurumende yemubatanidzwa semumiriri weZimbabwe vamugabe havana kuvabvisa pachinzvimbo ichi zvimwe chetezvo navamunangagwa zvii zvatingadzidze paupenyu hwavo hwekuti vaikwanisa kushanda zvakadai
zvazvinoratidza ndezvokuti muzvinafundo pavakavadoma vakanga vavonavo kusevenza kwavanga vaita mukati memusangano MDC zvichitaura kuti profesa Nwe vachiita izvozvo vakanga vava nechivimbo nomusangano wese wakanga vava nechivimbo namai Trudy Stevenson pakusevenza kwavakanga vachiita kuzoramba vachisevenza vane hazvirevi kuti hatina chokupupura nacho kuti tingati vakaramba variko nokuti vanga vava ZANU PF isi hedu hatina kugamuchira mashoko iya chatongoziva ndechekuti pamwe inyaya yokuvimbika yataa tichataura iya inyaya yokusevenza zvakasimbarara kana kusevenza nemunhu wese nokukwana kwana pane vanhu vose vachiita maprojects enyika seprojekti yenyika vasingatarisi kuti ndiri webato ripi zvinofarira kunge izvi zvakabata vana vamunangagwa nana vamugabe vakaona kuti hatina chatobvisira mai ava vakaona kuti dene varamba vakabata gepi iroro rokusenegal vakamirira zimbabwe nokuti vaiimirira nemazvo vakanga vaita basa ravo nemazvo nai Trudy Stevenson chero profesa Washman Nube tinotovatenda pare zvino kuti vakakwanisa kuvuta muono wokutsvaka munhu aikwanisa kuita basa aikwanisa kuyanana nevanhu aikwanisa kugarisana nevanhu
avo vanga vari mutauriri webato remdc inotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakuriravo nechihwai vachitaura vari parunare muHarare mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti zvikoro zviri kuvhurwa hazvo mangwana asi varayiridzi vachinyunyuta nekushaya mari uye kunonoka kubuda kwegwaro rekutevedzera pakudzidzisa kana kuti syllabus Dr. Joe vanoti vakapa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa gwaro rezvinyunyuto zvavo asi hapana chakabuda mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Joe
zvino hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe nokuti zvikoro zvichivhurwa mangwana tine dambudziko rekuti varayiridzi ndo vaya vasina kupiwa mari dzakafanana navamwe vakaita samasoja nemanesi nemapurisa saka shungu dzokuti vanotanga basa havana nokuti mari yavo ishoma zvinhu zviri kukwira zvikuru kwazvo zvinhu zvese mabasic commodities akakwira mari yavo yavanotambira vari kunhonga svose nomuromo tichakadaro zvekare munoziva kuti kotero rechipiri harina kudzidziswa zvakanaka iri kotero ndoranga richida kuti ridzidziswe chaizvo maiso kwazvo nyemba kusva dzarongwa nokuti vana havana kudzidza kotero rakapera zvakanaka patichakadaro zvekuti sinabhasi dzacho dzakanonokawo kuuya mamwe macombination anga achitowa navana for 1.5 years akatozouya second term achiratidza kuti macombination acho haiite kuzimuseke saka zvinhu zvinotonesawo kuti syllabus dzacho dzichabuda here zimuseki zvayakanonoka kupa masyllabus atinoti maspecimen papers kuzvikoro nekuvarayiridzi tichakadaro zvekare vana tinoziva kuti vabereki havana mari dzokuti vana vaende kuzvikoro vari kungonongawo svose nomuromo saka nyika haina mari vabereki havana mari maticha anoda kuti awedzerewo mari yavo kuti vahwe manyukunyuku wokudzidzisa zvinhu hazvina kumira zvakanaka ikotoro ranga richida kuti varayiridzi vatusirwewo vapiwe mari dzavo kuti vanzwe manyukunyuku ekuti vadzidzise nokuti kune zvinhu zvakawanda zvisati zvakavhiwa asi vana vachifanira kuti vanyore in 2 months' time vachinyora bvunzo dzavo dzemuna November
muri kumboedza here kutaurirana nehurumende sevamiriri vevashandi
hongu ndokunga munotozviziva kuti kunyange umwe musangano watatisina kukokwa zvakanaka watakangosvikawo secretary general wedu wamajongwe vakaenda vakanohenda in petition yakabva kuvarayiridzi kuna president wenyika vanova vamunangagwa vahenda in masvondo akatevera iyawo vanhu vese vana minista nemaeducation officials vakazoda kuti tipeiwo tsamba iya yamakapiwa kuna president takaita zvese izvozvo tikavapawo tsamba dzinoratidza kuti varayiridzi ava zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika kana varayiridzi vasingapihwi mari asi hapana chouviri chatichabuda
mati mapindurwa here tsamba yamakaendesa mutungamiri wenyika
hapana kumhinduro yakauya takangouya vanhu vakawanda vaida kuti tipeiwo kopi yamakaendesa kumutungamiri wenyika kubva kuna ana pemuseki vana minista madirectors vese vakauya tikavapa makopies etsamba yatakaandisa kuna minister tichinyuta tichigununguna kuti zvina zvaumira zvakanaka muzvikoro.
Zvii zvamaida kuti vagadzirise?
Chekutanga ndiyo aspect yekuti mari dzinotambirwa navarairidzi ishoma zvikuru kwazvo. Tichitarisa maringe basa ravanoita nemaqualifications avo nokuti imari yacho haibatsiri kuti murairidzi atambire $269 imari shoma zvikuru kwazvo. Pati sakadaro taiva nezvimwe zvekare zvekuti kunyangwe mari dzichishaikwa dai mapawo varairidzi kana land yekuti vazvivakire kwete yekuti muvavakire vapei land moradzo kuti iyi ndiyo land yenyu vazvivakirewo dzimba dzokugara nekuti dzimwe mari dzakawanda dzinoenda kumarendi ende marendi achona hatimakwanisi vose varairidzi. Zvimwe zvakawandawo zvanga zvinhu zvenyu curriculum kuti haina kubikwa zvakanaka. Hapana mari yakabudisa kubva kuhurumende kuti irane new curriculum. Saka new curriculum inoda kuimplementiwa gradually uyezve ichifandiwa nehurumende pane kuti zvikoro ndo zvakufanda new curriculum. Imwe yanga iri security yematicha muzvikoro kuti maticha vada vatasvadhongera pachigayo vanongorohwa nemunhu wadawo. Taida kuti zvikoro zvive political free zones, matichawo ave nesecurity muzvikoro agodzidzisa zvakanaka, zvikoro zvive nzvimbo yokudzidza uye yokudzidzisira kwete nzvimbo yokuti varairidzi vanongouya vachirohwa nevanhu vanenge vachibva kumapolitical parties. Ende zvimwe taitaurawo kuti nyika inoda kuti ive nechiremera. Zvakanakawo kuti kana vachida kuita patikaa kueducation nekuma kwese even kuindustry vabvunze vanhu vari ikoko. New curriculum inoda kuti vabvunze varairidzi. Even kaona zveikonomi zvinodawo kuti vaende kumaeconomist. The tragedy nenyika ndeyokuti if unotumira munhu ari bricklayer kuti anogadzira magetsi. So ndozva taivaudza kuti Zimbabwe is haina shortage yavanhu in terms of personnel even kueducation nokwanisa kuti inake ikabatirawo kuti nyika ibudirire. Asi dambudziko ndeyokuti kunoitwa mapolitical decision over professional issues.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reptuz Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopinda musangano weForum on China-Africa Cooperation kuBeijing nhasi. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti vaMnangagwa hapana chouviri chavanobuda nacho. Vamwe vashandi vemigodhi vanodarika mazana masere vogumurwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchave nezuva rakanaka. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko antungamiri Nkomo.